Mumwe wavari kuratidza mufananidzo yavo vaMelvin Kwishiri vane mufananidzo inoratidza nyonga nyonga. Vati chinangwa chavo ndechekuti zvemitambo munyika zvishandisiwewo kuudza vatungamiriri venyika zviri kunetsa veruzhinji.
Kune dzimwe nzvimbo, kune dzimwe nyika kunoappreciatewa art as a form of communication, art as a form of or as a medium yekutaura kunyange kuno nevakuru vatisingagoni kutaura navo. Saka ndakasundwa zvikuru sei nekuda kwekuti tiratidzewo kuti zvinhu zvatinosangana nazvo, matambudziko atikusangana nawo pasi kunoku, kunyange vanozoonawo vekumusoro vanokwanisa kuona nemamesaji atinokwanisa kuti titaure isusu. So this is a medium yatakashandisawo, kana ndiri kushandisawo inini, as a way of conveying or as a way of exposing my challenges, kuti my chaotic situations atiri kusangana nawo isusu muno munyika medu. Chakandisunda chikuru sei ndechekuda kuti isusu tivandudze art muzvidzidzo zvedu, tivandudzewo art. Kunyange iko zvino muri kunzwa kune vamwe vari kupusha kuti kuitwe new curriculum, tinoda kushuvirawo kuti art iende pamberi, isaramba iri kumashure. Iva vari kuti tiratidzewo kuti no art inokwanisa kudii kuvandudza upenyu hwedu isusu muZimbabwe sevanhu vatema.
VaJoseph Muzamani vane mufananidzo yevanhukadzi vachiita mabasa akasiyana siyana kuti vawane chouviri. VaMuzamani vati vari kuratidza mufananidzo yemadzimai iyi nepamusana pekuti madzimai ari kuita zvese zvingakwanisika kuti variritire mhuri dzavo.
Kuoma kweupenyu muZimbabwe, zvinhu zvakaomera munhu wose, vanhu vari kupererwa nepfungwa nezvekuita. Asi ipapo tiri kuona madzimai achiratidza kuti vakasimba, vanokwanisa kumira kuriritira mhuri dzavo. Ati yangu inobudisa kukosha kwemadzimai mukurarama kwedu sevanhu. Unoona mudzimai achiswera ari pachuru achijuruja majuru zuva rose, asi varume vangani vangakwanisa kuita saizvozvo? Tinoona kuti varume havasi kuonekwa kana zvinhu zvakaoma kudaro, asi madzimai anoshinga woswera aripo mazuva maviri matatu. Mukupera kwemazuva maviri matatu tinoona vakwanisa kubata mari inokwanisa kuti vana vavo vaende kuchikoro. Tinoona madzimai anomukira futi kumusika zuva nezuva vachishungurudzika, asi mukushungurudzika umomo vanenge vachitsvaka pundutso yemhuri dzavo. Varume tisingavaoni, tiri kuti kana zvinhu zvanyanya kuomesesa omesesa, madzimai ndiwo anomira kumisa misha yavo.
Mumwe mudzidzi ari kuratidzawo mifananidzo yevatengesi vezvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira vasikana vanotengesa miviri yavo. VaArnold Chiringa vatiwo muZimbabwe ruzhinji rwuri kurarama nekutengesa. VaChiringa vati nekuda kwekushayikwa kwemabasa, vanhu vanotengesa vawanda kudarika vatengi, izvo zviri kupa kuti vatengesi vawane mari shoma zvikuru.
Vanhu vacho vanenge vachitengeserwa vanenge vari vashoma, asi vanhu vaitengesa vanga vakatowandisa nekudawo kwezviri kungoitwawo munyika, kuti mumwe munhu angotsvaga chinoita kuti ararame, ungotengesewo kuti ararame. Saka ndosaka ndaida kuratidzawo kuti vanhu kuti vaonewo kuti ndekumaruvawo kuti zviri kuita se zviri kuvaomerawo, mabasawo hakunawo, sechokuita hapana. Saka ienda apo munhu wese akungofunga zvekutengesa zvakangosiyana siyana kuti ararame.
Mifananidzo iyi iri kuratidzwa pasi pedingindira rinoti Life as we know it. Kuratidzira uku kwakavhurwa zviri pamutemo neimwe nyanzvi mune zvekuveza matombo vaDominic Benhura. Kutaridza uku kunopera nechishanu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.